This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, zvita 24, 2015.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vakawanda vanotadza kushanyira hama neshamwari pazoro rekisimusi nepamusana pekushaya mari.
Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai voumba vanoti upenyu hwevanhu munyika huri kuoma zvichikonzerwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU PF.
Azvino zvakatiomera nekuti mvura haisi kunaya, zvipfuwo zvedu zviri kuonda, zvichatofane kushaya mvura. Apa gore rino Christmas haitimiriri zvakanaka nekuti hatina chikafu chokupa vana.
Studio 7 inoenda kumasvingo uko inonzwa kutambura kuri kuita veruzhinji.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi pamusika wembare panga pasina kuzara nevanhu sezvinosiitika panguva ino, sezvo vanhu vakawanda vasina kushanyira hama neshamwari rwendo runo nepamusana pekushaya mari. Mamwe mabhazi anga achidzikisa mari dzinobhadharwa neveruzhinji. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Uyo ndimushaka Bupo Matavire achiti kisimusi yatosvika. Pamusika mukuru wembare nhasi pange paine vanhu vashoma vange vachikwira mabhazi zvekuti mamwe makambani ange achitoderedza mari dzemabhazi. Ongororo yaitwa neStudio 7 pamusika uyu yaratidza kuti mabhazi mazhinji ange asina vanhu, uyewo ivo vemabhazi vati vanhu vange vari vashoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa nemakore apfuura. Mumwe anoshanda neimwe kambani yemabhazi anotakura vanhu vanoenda kwaMutare, uyo ati anonzi Tawanda, ati gore rino zvinhu zvakaoma uye kwange kusina basa rakawanda.
Kufamba munhu kubva kusini kusvika kumanheru, vanhu vanenge vachikufamba chete hadzimanje vanaona ichaitaisa kuti Christmas yakati Christmas musi weChristmas yechaivo kwaimuka kuri bhizi toburika kuma12 musi weChristmas yechaivo vanhu kuti mangwana zvinosenzi.
Tawanda ati makore apfuura panguva yekisimusi vanosiwanzokwidza mari dzemabhazi asi gore rino hakuna vanhu, saka mari hadzina kukwira. Ati semuenzaniso kambani yavo iyo inobhadharisa madhora 12 kuenda kwaMutare nhasi yange yadzikisa mari kusvika pamadhora 9 kuenda kuChinoyi kubva kuHarare uko kunoita madhora 4 kusvika pamadhora 6 kana vanhu vakawandisa kwange kuchiita madhora 3 chete. Mumwe mukuru wekambani yemabhazi yeCNG anoenda kuKariba vaElvis Chiveto vaudza Studio 7 kuti vanhu vambotifambei mangwanani asi masikati kwange kusina vanhu. Mumwewo anochaira bhazi rinoenda kuMvurwi vaMishe Gumbo vaudza Studio 7 kuti kwange kusina basa uye vange vamira pamusika kwemaawa 4 vachitadza kuzadza bhazi ravo.
Ngwanza kunodhoba ndizvimwe zvezvitsarutsarumaraaanguukandiumari yakatakwa kuti $5 nguru vangotaurio mari dzakanetaneta dzinova dziriwo mari zvati unofanira kunyoriwo kana $10 nguru $15 ati vanhu havana mari votokalkulata takavati $15 hakwana.
VaCuthbert Kawara avo vange vachienda kuKaroi vaudza Studio 7 kuti gore rino pange pasina nyonganyonga pamusika wembare uye vakwira bhazi zvisina mhirizhonga.
Nhasi ndaona zvanga zviri nani hazvo because mabhazi kuya anga achiuya asi amboti nonokei sekambani yandinofamba nayo kwaCAG yambotinonokei, ndodaira kuti vanga vakawandirwa nevanhu sezvo iri holiday.
zvichakadai mapurisa ange akawanda pamusika wembare uye masikati mukuru wemapurisa muHarare senior assistant commissioner Shadrick Mbaiwa nevamwe vavo vashanyira musika wembare vachiona kuti vanhu vange vachifamba zvakanaka here vachitaura nevatori venhau pambare mutauriri wemapurisa chief superintendent Paul Nyati vati pane mamwe makambani ange ari kubhadharisa vanhu mari dziri kunze kwemutemo uyewo pane mamwe mabhazi ange asina zvinodiwa nemutemo
Mama mabhazi haana mapemits haana mvumo yekutakura vanhu tabata mabhazi maviri anoita iwo mushaya vanhu skuhi yekumasvingo vane bhazi rinofanira kutakura vane vechikoro asi rakuya muno muHarare richitakura vanhu risina mapepa kufamba rwendo rwakadaro saka inyaya yatinotoongorora bhazi ritaritora uyezve ticharendesa VID tazoona zvekare bhazi reRoadlink risina mapepa rine pemiti yakaexpire richitakura vanhu zvekare zvinoisa upenyu hwevanhu mutsaona nokuti kana vakaita tsaona hapana compensation nokuti havana insurance
kunyange hazvo vazhinji vatadza kufamba nekuda kwekushaya mari pamwe nekuoma kwakaita zvinhu munyika vanyati vati kushayikwa kwevanhu vange vachifamba ingangove nyaya yekuti vakateerera chikumbiro chemapurisa chekuti vafambe mazuva ezororo asati asvika makambani akawanda pamwe nehurumende vakatadza kubhadhara vashandi mari dzavo dzemuhoro pamwe nemabonus izvo zvichaita kuti vanhu vatambe kisimusi vasina chekubata ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera Direct from Washington
Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vanoti kutadza kutonga kwavanoti kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF ndiko kwapa kuti hurumende itatarike mukubhadhara kwayo vashandi vayo uye kuti upfumi hubude mumadhaka mahuri. Vatsvangirai vanoti makambani akawanda ari kutadzawo kubhadhara vashandi nezvikonzero zvakasiyana-siyana asi chikuru chacho chiri nyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Sachigaro weApex Council sangano reva sangano rinomirira vashandi vehurumende vose vaRichard Gundani vati vari kuedza kuita musangano negurukota rezvashandi kuti vanzwe nezvemihoro uye mabonus avo vati vakanyora matsamba ekukumbira musangano uyu asi hapana chati chabuda mauto nemapurisa chete ndiwo akapiwa mari dzemihoro asi pasina mabonasi vatsvangirai vati vamugabe nebato ravo vari kupedzera nguva munyaya dzekurwisana kuri kuitika mubato iri kuti ndiani achatsiva vamugabe kana vasiya chigaro. Studio 7 haina kwanisa kutaura nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi ravo asi tabata vatsvangirai tikavabvunza nezvemari dzevashandi.
Hai, ratonetsa iri. Ratonetsa nokuti zvino Christmas yegore ino iri kunza. Christmas yemanga manga plus mabonus hakuna zvizvi zviri kungonetsa. Chinosaka kuti zvinetse kudaro ndechekuti one hurumende haikwanisi kuwana mari kana maindastri achivharwa kana mamaini kana mamaini kana mapurazi asingakwanisi kuburitsa zvaanoburitsa. Tax revenue yegovernment has decreased. Touyawo panyaya yekuti iye zvino izvi chikwereti chehurumende chiri kuramba chichitokura uye havana means yekuti vanochibhadhara sei. Touyawo nyaya dzekuti vanoda kuunza mari kubva kunze vachiisa muno. Vanoona vaakutukirirwa havasi kutambirwa nomufaro mukuru kuti maita yachimbauya kuzobetsera nyika yato. Zvese izvo zvinokonzerwa neleadership yeZANU-PF. Isu hatifungi kuti nyika upfumi hwenyika husumuke hunosumuka nepfungwa dzakadaro.
Ko kuri kuti vanhu vati MDC ngaipinde panyanga zvii zvamunoita kugadzirisa matambudziko asangana nevanhu munyaya dzezveupfumi?
Aiwaza isu takambozviita vanhu paGNU. And paGNU takatanga kuti ataiti short term intervention, short term recovery program. Zvichida izvo kuti takatanga kustabilize economy. Vanhu vakadzokera kubva tikabvisa madhora, tikaisa madhora US, tikatanga kuvhura mafactory. Zvinhu zvazvisirimo maindustry masupermarket zvabva zvazara. Zvese zvotaridza kuti upfumi hunogona kugadziriswa. But hunogadziriswa nevanhu vanoziva zvavari kuita, kwete vanhu vanongoda kuita umbimbindoga hwepower chete usiri hwekuti nyika inofamba ichienda kupi.
Tochitarisawo kuti vamugabe vanenge vaakusvikaiwo makore makumi mapfumbamwe nemaviri gore rinouya here mukutanga kwegore rinouya here. Izvi zvinoonekwawo sei nevari kunze?
Vari kunze vari kutokasha madzo kuti chiiko chambobata mukuru yeyu chokuramba akangoomerera panyaya yechigaro pachinambo chokuti azorore chiko chirumbo saka kuti aramba akangoomerera pachigaro. zvinoto vashamisawo kuti hakwashayikwawo here kana vadiki kana muzano macho vashayawo vadiki. Zvino nyaya iri kunetsa pano yekuti hapana munhu anogona kuisa mari munyika ine munhu akusvika kuma 92 nokuti vanongoziva kuti kwaanozouya ndiani. So makatarisa kurowana kuri kuita vanhu vekuzano vachiputsana vachidii vachidii, zvinobva zvaafekita futi national confidence nokudawo kuti vanenge vari vachitarisa zvinhu vanoona kuti kana pati yacho inonzi iri kutonga inotonga sei, iye zvino kwaani runyere kupi umwe wekuti umwe musa Mugabe vari kurera kuti mukadzi wavo akuita take over, mwana wavo akuita take over. Handizvo zvinoita kuti nyika yegonzi ine confidence yepasi rino. Vazhinji vanhu vari kutokashamadza kuti nemhaka yei zvinhu zvakadaro zvichiitika muzimbabwe.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vari paRunare muHarare.
Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvave kubuda sechokwadi zvichitevera kutemwa kubva kumativi ose kwoitwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachishoropodzwa nekuita mabiko mahombe kumuzinda kwavo svondo rino, iyo nyika ichinonga svosve nemuromo. VaMugabe vanonzi vakaitira mabiko ekupera kwegore makurukota avo, vadare pamwe neutungamiri webato ravo reZANU PF. Mumashoko avo vaMugabe vanonzi vakatendawo vana veZimbabwe neushingi hwavo munguva yekunge zvinhu zvakaoma. Asi vamwe kusanganisira vemapato anopikisa vanoti mutungamiri wenyika aifanirwa kusendeka mabiko aya parutivi senzira yekuremekedza ruzhinji rwevanhu ruri kutadza kutamba kisimusi nemazvo, kusanganisira vashandi vehurumende avasati vawana mihoro yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaRobert Gutu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitsigira ZANU PF vaGoodson Nguni. Tatanga nekubvunza vaGutu zvavari kupokana nazvo pamabiko aya.
Zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kuti hurumende yakabhuroka isina nechouviri seZANU PF inotungamirirwa naPresident Mugabe. Inoonekwa ichiunganidza mhomho yavanhu vachiita mabiko, vachirya, vachimwa, vachidhakwa, vachitamba ruzhinji rwenyika, more than 80% yomunyika ichifa nezhara. Tose tinoziva kuti gore rino chairo vashandi vose vehurumende havana kuwana bonus. Nhasi pano mumwe ticha atondifonera vachiti ndangowana payslip yaDisember, taenda kubhengi tawana kusina mari, asi payslip yanga itaura kuti unokora nhasi. Izvi zvongoreva kuti hurumende iyi mbudu yayo haina chinhu. Zvino zvinotishamisa kuona vaMugabe vari munhu anofarira zvemafaro nyika iyo iri mukutambudzika kwakadai chatambura.
Oraiti vaGutu, vaGutu regai ndipe mukana kuna vanguni. Munoti nemashoko akutaurwa navaGutu.
Chikutanga kwanga pane vanhu vanosvika 100 vanosenza department raPresident. Chechipiri, vanhu ivavo dai vasina kuita pati, mari yacho yesadza neraisi nechikeni nenyama yakabhengeswa naPresident hayaibhadhara masalanji anotaurwa nevanhu ava. Vatinorishandisa ndechekuti nezuro iye wedu Tsvangirai akaita pitsa pati nebato rake. Chinoshandisa ndechekuti pati yacho iyoyo yakabhadharwa nebusy chambers vaisevha vanhu vehotera muHarare. But even zvadaro handi vashoropodzi kuti vakaitirwei pati nebusy chambers, handidaro ini. Nenyaya yekuti isu tiri vanhu vatema, panoshayika vanhu, vanhu vatichema, tinotendera vanhu zvokudya, vanhu vodya. Zvino avava vanhu veboka iri risingi adenzerana veZimbabwe rinotiro kana zvinhu zvichifamba zvakanaka tiregedzai kudya, tiregedzai kufara kuti tikasvika Christmas isakavharwa kusvika 25. Hapana munhu aitamba ngochokutanga vanhu vakadya sadza, raisi nenyama yanga yadhirekwa naPresident. Chaita kuti vanhu vakabhadharwa mabhonasi masanchez avakakumbira kune varungu vavo vanhu veMDC. Ivo vaGutu vari kutaurava vakaona vachibuda mune munyika havasi muZimbabwe, vari kudya nevarungu kune imwe nyika nekwavakaenda. Ndakaona vachibuda paintenational airport vari kudya mari nevarungu.
VaGutu pindurai.
Ndoda kutaura zvinhu zviviri zvinokosha. Chokutanga ndechekuti hapana Christmas party yakaitwa neMDC yakahostwa nemaBritish. Ndo point number one. Point number two, ini handidye mari yevarungu. Hapana munhu weMDC unorya mari yevarungu. Ndomuka mukoma Nguni vanokanganwa kuti iwo Besides the politics ndiri gwetavo rine kambani yangu inoshanda selawyer ndatova nemakore anosvika almost 30 years ndiri gweta saka ngavazivewo kuti ndokurarama kwandinoitavo politics ndotoita sechido kushandira vana veZimbabwe hakona kuti kutsvaga kurarama ndozviri zvandoda kuti nditaure izvozvo.
Vanguni, tinozwa kuti nerimwe gore kwaita mhare kana drought vamugabe vakasendeka mabiko avo ekupemberera kuberekwa kwavo vachiti ayo hatingaite mabiko nyika ichitambura vaitadzawo here kuita zvimwe chete izvozvi gore rino
kana vamugabe vasinga kuti gore rino handiti kuita pate chiri kwavari izvo asi vanonga vachitenderwa kuti vaite izvozvo nemitemo yenyika nebhadhi dzinenge rakapaswa neparamende ine vanhu venhu toda pa ezovozvi inotaura kuti apa taimaita makadai apa taimaita makadai so ende hatiti opposition inonyepera vanhu that's why ndc kidaraka tichiona election inonyepera vanhu kuti mune muzimbabwe hamuna masanction ivo vanhu vationa vakafunda vachiverenga vachiziva kuti britain yakataura ega kuti tichitosenza nendc pamasanctions atinopa zimbabwe nenyaya yekuti dzinatsvirira zvakanaka vakatorera mira varungu ndo britain inotaura izvozvo kana ivo vaadhiti vachiramba kuti kunyepa vamunhu wese akatiri anoziva nezvavakataura masanctions aripo.
Vanga vari nhengo yezano PF vagoodson Nguni vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDCT vaobert Gutu vari parunare kuMauritius neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makatirira kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zviri kutevera munhau.
Vagari vakawanda vekumasvingo vopinda muzuva rekisimusi vasina mari dzekutengera hama nevadiva zvipo zvekisimusi.
Asi tisati takupai nyaya iyi nedzimwe, regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vaburitsa mashoko ekurangarira maKristu ari kushungurudzwa pasi rose avo vati vari kutadza kupemberera zuva rekisimusi zuva rinokosha zvikuru muchitendero chavo. VaObama vati ivo nemudzimai wavo Michelle vachange vaine vanhu vari kushungurudzwa ava pamwoyo pavo panguva iyo maKristu ari kutiza misha yavo nepamusana pemhirizhonga munzvimbo dzakaita seMiddle East uko kune chikwata cheIslamic State chiri kutadzisa kuridzwa kwemabhero echitendero chechechi yechiKristu.
Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vanoti nyika yavo iri kuratidza kuti yakunda hondo yekurwisa chikwata cheBoko Haram. Mashoko aya aburitswa pamberi pezuva rakatarwa navaBuhari rekuti Nigeria ichange yakunda zvachose Boko Haram. VaBuhari vaudza nepfenyuro yemuBritain kuti Boko Haram haichakwanisi kungorwisa pose pose pamadiro ayo, mauto kana nzvimbo dzinoungana veruzhinji.
Manyakare panguva dzakadai dzegore kumaruwa chinenge chiri chipatapata vagari veko vachigadzirira kupemberera kusvika kwekisimusi negoredzva. Waiona vanasoro jena vakabata matemo avo vakananga musango kunotema matanda ehuni dzinoshandiswa naanambuya pakubika doro rinozonwiwa pazororo guru repagore. Asi mazuva ano izvi angova matakadya kare asinganyaradzi mwana. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vekumasvingo vakawanda vanoti nekuoma kwaita upenyu pazororo regore rino vanenge vasina chekubata sezvo nzara yakadzika midzi mudunhu ravo. Mumwe wevanhu ava amai Tsungirai Goto vekwaBhasera kwaGutu vanoti ivo havana chavanotarisira chinofadza pakisimusi uye gore ravakadongorera vanotarisira kuti zvinhu zvinogona kushata kana mvura ikasanaya.
Azvo zvakatiomera nekuti mvura haisi kunaya, zvipfuwo zvedu zviri kuonda zvichatofani kushaya mvura. Apa gore rino Krismasi haitimiriri zvakanaka nekuti hatina chikafu chokupa vana, mvura haisi kunaya. apa mgore runo uya kana zvikaramba zvakadai tichafane nzara pana tuzotorenda kuchikoro here nokuti sise vagare vemumaruwa tinotorarama one kunaya kwemvura nezvipfuwo kana tashaya mari tinotengesa zvipfuwo zvino zvikafa zvega hatizivi kuti vana vachararama sei saka zvakatiomera
vamwe vagare vanoti kushaikwa kwemvura nenyaya yeupfumi hwenyika hwaondomoka zviri kuita kuti upenyu hwavo huome sese vaGabriel Matura vekujerera kuzaka vanoti iva vachina kana tarisiro yekuti upenyu hwavo huchanaka rimwe zuva vechidiki vachangoroora vanotiwo kutambura kuri kuita vechidiki mumaruwa kwava kusiya vazhinji vavo vaputsirwa dzimba dzavo nekunetsana mumba nevakadzi vavo nenyaya yekushayikwa kwezvikafu mumwewo vechidiki ava vatonderai mugadza vanoti vechidiki vave kutopedzisira vava kumanikidzirwa kuparamhosva vachida kuriritira mhuri dzavo vanoti vamwe vazhinji vava kupesana nevadiwa vavo vachiita zvechipfambi kuti vararame apo kizimusi yasvika
dambudziko rimwe riri kuitika ndorokuti kunyanya isusu vechidiki tine mhuri kuda so hatisi kuenda kumabasa madzimai atirogara nawo ayaya vanenge vachitarisirwa kuti dei vana baba vanga vatibatsira but hatisi kukwanisa kuti tivabatsira vanopedzisira vakuenda kumatare vachida mari dzemaintenance topedzisira takuzonosungwa takuenda kumajere kuya kuya mhuri dzosara dzichitambura hapana anoriritira mhuri idambudziko futi kuvana saka tachikumbirawo vanhu vaya vanotungamirira nyika kuti vaite vachitionawo kuti dai tabatsirikanawo tisaramba tiri vanhu vanongosungwa nenyaya yekuti tadza kuriritira mhuri nokuti ndikashayiwa chokubatsira mhuri yangu idambudziko pamba zvakukonzera zvakawanda zvinogona kutuma futi chireiwo madzimai edu echidiki vasavimbika mukugarisana vopedzisira vakuita magwinakwina aya ekuti dei ndabatsirikawo ndokupedzisira vakuita zvisina nebasa kusavimbika kana kusagara pamhuri dzavo zvinokonzerawo kuti dzimba dziputsike saka tachikumbira vationewo ipapo
vamwewo vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai zvichaita kuti vazhinji vabvise vana kuzvikoro kunyanya vanasikana ava vanopedzisira vazorodzwa vari vadiki nevabereki vavo vanenge vachida kuwana chikafu mumwe mubereki anogara kupikita chengetai huruva anoti ramangwana revana vavo riri murima nekuti havana kana chekuvararamisa
ha ini nyaya ino ndondirwadza especially isu sevabereki vemunharaunda uno muri kungoona mvura mazuva ano iri kunonoka kudi kunaya ende zvichapedzigana kuti titi gore rinouya vana vachapedzigana vakuroorodzwa kana namadhara nenyaya yekutsvaka chikafu ende dzimwe nguva unopedzigana wakungozvozvigamuchira unokuti ndokuti uwane chikafu vana vacho vanopedzigana vaita kana nechihure chaicho saka handiona sokuti zvinenge zvakatiomera kisimusi yacho haitingambotambi zvinonakidza
apo nyika yadongorera muzuva rekisimusi vakawanda vanoti ivo vava kusiya upenyu hwavo kuna nyadenga kuitira kuti vapindire mumatambudziko avo avakatarisana nawo panyika sezvo hurumende iri kukundikana kugadzisa zvinhu munyika ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
sezvo vanhu vari kugadzirira zoro rekisimusi tinokukumbirai kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwazisa hama neshamwari musakanganwe kutiudza zita renyu kwamunogara pamwe nezvamunoshuvira panguva ino nhamba dzedu dzewhatsapp dzinoti 001-202-0318 tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318
nhasi taita rombo rakanaka tine vateereri vakati wandei vatumira mashoko avo vachishandisa WhatsApp
Hello everyone at Studio 7 My name is Edwin I'm in South Africa tiri kuno kwatakambouya kumbozvitsvaka mari tatiza kutongerwa wamugabe kuzimbabwe uku ndinoda kuti happy christmas kuhama dzangu dzese dziri kuzimbabwe nevari muno munyika yesouth africa kumhuri yangu yose kwamagwisa iri kunzvimbo yekuchomorwa rekwachivi ndinoti happy christmas muve negore nyuwani rakanaka zvakare isi tiri pabasa tiri kumbotsvaka mari tinozova kumusha kunoona yamvura tiri kuitira kuti murarame tinokutendai vestudio 7 nekutipa nhau nguva dzimwe nedzimwe ndinogara ndakateerera nhau ndiri muchairi kuno izvozvi ndatova pabasa hangu ndiroshanda usiku ndinoi ndichiteerera studio 7 ndiri mota ndinoti munoita basa stereki rambai makashinga vakomana thank you
ini ndinoitwa meeting dzokamushure ndiri kuno kumolepolole kubotswana chokutanga ndinoda kukwazisa abereki vangu baba vangu anaiso nzoka mushure vari kwakazangarare kukaroyuko kumashonaland west ndozokwadzisa vana tezvara vangu vari kukajeka chekumagunje uko vaikwazi efaruka ndinoda kuvakwazisa vese nemukomo wangu ariko ikoko kunonzi kuna chiufe ndinoda kumukwazisa ndinoti ngavave nekrisimasi negore idzva rakanaka ndinoda kupedzisa ndichikwazisa hama dzangu dzose dzokadzoka mushure dziri ikoko kumashonaland west ndichiti aiwa ngavave negore idzva rakanaka krisimasi ngaive inofadza najesu kristu ndatenda hangu
kwazuvai kwazuvai pastudio 7 zita rangu ndinonzi Good Hope Manyika ndinoda kukwazisa iwe jonga kandemiri hama yangu newe Blessing Zulu muri kuita basa rakaisvonaka rokuti tikwanise kubatirana nehama dzedu ndiri kukumbirawo kukwazisa mhuri yose yokwamanyika kuzumba kwamureho ndokwazisawo mhuri yose yekwakangara kuzumba kwamureho kwakare uye ndinoda kukwazisa manyadawa ose ndinoti kusimba mabhururu angu
aiwa tinotenda zvikuru kune mimose makwanisa kutumira mashoko enyu muchishandisa WhatsApp sezvatambotaura paya WhatsApp namba yedu inotiyo 001-202-465-0318
semazuva ose nguva ndo dzinodzoka dzoita shanje asi ngatisanganei zvakare mangwana patichaverenga tsamba dzenyu musati marara udzai hama neshamwari dzitifarire pafacebook page yedu yeVOA Shona
muchirongwa chedu chelive talk women's forum na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mugadziro yavo yezororo rekisimusi negoredzva
kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
Yashika, 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 oh, yashika, oh, ngatipemberere hama neshamwari. Kisimusi yashika, 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 oh, yashika, oh, ngatipemberere hama neshamwari. Tichitenda kamwari vedu nemitsime. Tichitenda kamwari vedu nemitsime. Ngatichengeta kusvika zuva ranhasi. Ngatichengeta kusvika zuva ranhasi. Vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, vakawanda vakoniwa, vakawanda vatadza kupindamo, mugoreja, mugoreja, tinokutenda iwo, mugoreja, mugoreja, ingana sita pindamo, mugoreja, mugoreja, tinokutenda iwo, mugoreja, mugoreja. Yashika, 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 oh, yashika, oh, ngatipemberere hama neshamwari. Kisimusi yashika, 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 oh, yashika, oh, ngatipemberere hama neshamwari.
Nako kambo kisimusi kubva kuna Zivai Guvea ne Heritage Band tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi
vanhu vakawanda vanotadza kushanyira hama neshamwari pazoro rekisimusi nepamusana pekushaya mari
mutungamiri weMDC vamogentsvangirai vanoti kuoma kweupenyu munyika kuri kukonzerwa nemutungamiri wenyika varobert mugabe pamwe nebato ravo rezanu pf Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anoti muwe neusiku wakanaka. Ndijonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiya maoko aJonga naChris Gande munhau dzechirungu. Mube nekisimusi yakanaka.